A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on August 13th, 2018. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about Zimbabwe's commemoration of the National Heroes Day.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindewele.com.
And remember, we are streaming live on our Facebook pages. You can catch us on Facebook VOA Shona, Facebook VOA Ndebele, and Facebook VOA Zimbabwe.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the National Heroes Day that was commemorated throughout the country today, as is done every year on this date.
This was President Emmerson Mnangagwa's first officiation of the commemoration since taking over from Mr. Mugabe last November.
The commemoration comes at a time when the nation awaits the outcome of a court challenge submitted to the Constitutional Court by MDC Alliance leader Nelson Chamisa.
Join the show right now and tell us what you think about the MDC Alliance. Please note that what we are talking today, of course, about the heroes. If you want to join us, please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
And remember to join us. If you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077.
Yebo Jonga, lamhlanje ke Jonga sixoxa ngodaba oluqakathekileyo udaba lwalamhlanje. Lamhlanje ke khona bekulikhefu lamaqhawe, iheroes. Sixoxa ke sikhangela ubana lokhu kwenzakala ngamalanga amalutshwana kwenzakale ukhetho okwanqoba khona umongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa siyazi ke ukuthi MDC Alliance ithi hatshi akunjalo, basamaphepha abo emthethwandaba. Asazi ke ukuthi kuyozalwani kona le emaphephandabeni emthethwandaba. Kodwa ke lamhlanje thina sithe asikhangeleni ke ilanga leli, ilanga eliqakathekileyo, ilanga lamaqhawe Jonga.
Wongu vadiwa watereri nevatariri, nasi tiri kutarisa nezvezuva rakakosha zvikuru munorondo yeZimbabwe, zuva remagamba. Izuva rinocherechedzwa gore roga roga, asi hazvirevi kuti tinofanira kumirira zuva iro rikucherechedza magamba edu. Tinokwanisa kunge tichicherechedza magamba edu zuva roga roga, nokuti ndo vanhu vakaita kuti nyika isvike pairi nasi kuwana rusununguko. Muhurukuro yedu nhasi uno takoka vanhu vakati siyanei siyanei, asi vamwe vacho vatinonzwa tatove navo pachirongwa. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda ndevamwe vegamba ratiinaro pano pachirongwa. Tinogamuchirai nemufaro vaMatema Danda. VaMatema Danda, nhasi nyika yanga ichicherechedza zuva remagamba, zvii zvamungataura pamusoro pezuva iri?
Izuva ratinocherechedza vakomana nevasikana, vana baba naana mai vakazvipira upenyu hwavo, vave neruzivo rwekuti zvinhu zvasina kumira zvakanaka, nyika yanga yakadzvanyirirwa, vakazvipira upenyu hwavo kuti vandorwira rusununguko. Vakazvipira vachiziva kuti zvaireva upenyu kana rufu, kukuvara kana kuparadzwa nenzira dzose dzaikwaniswa nemuvengi. asi izvozvo hazvina kuvadzorera shure kana kuti vave nekufunga kuviri vakafunga bedzi kuti kunyangwe ivo vaizopererwa neupenyu asi nyika yaizosara ichisununguka kana mukada kuziva pane kambo kaitoimbwa kaiti baba namai sarai zvakanaka ndoenda kuhondo kana ndafa ropa rangu munoriona pasi pemureza so kureva kuti munhu aitoziva kuti kwandiri kuinda uku kumaziva ndadzoka asi aizvipira nemhaka yekuti anga agutsikana kuti hapana amwe maitiro atingaite kunze kwokuti titodoneta upenyu humwe chete hwatinahwo ihwohwo kuti nyika yedu isununguke
Asi muri kuona here vana veZimbabwe vapenyu ivava vari kukoshesa nekuremekedza zuva irori remagamba pamwe chete nebasa rakabatwa nemagamba
handizivi kuti kuti vanhu vanokoshesa zvingaonekwe sei nemhaka yekuti mafungiro angu ndeekungoti vanhu vedu vane maonero avanoita ndisinganzwisi kuti zvine zvichira kuti havakoshesi here kana kuti havazivi ndisati inini ndazivawo nezvezuva remagamba kana kuti ndisati ndapindawo mazviri ndaitoziva zuva rechrismas sezuva remichato nekufara kana kutoenda kunoswera vanhu vachimwadoro vasina kumbonamata saka handizivi kuti pavanenge vachimwadoro vasina kunamata havasi kukudza jesu here handizivi kana kuti vanhu vanei vachifunga kuti sezvo vakasunungurwa najesu votongoitawo zvavanokwanisa musi wacho iwoyo so handigoni kuti ndipe judgment yekuti vana vezimbabwe vanokoshesa kana kuti havakoshesi zuva asi kana wakatarisa kuungana kwakuri munational sports stadium nhasi unoona kuti vana vezimbabwe vanoziva kuti zuva iri rakakosherei kana ini kwandiriwo kugokwe kunoku vanhu vanga vakaungana vachiratidza kwazvo kuti vanokoshesa kuda nhamo inogona kuitika ndeyekuti handizivi kuti zuva iri rinenge rakatadza here kupatsanurwa panyaya dzematongerwo enyika kana kuti vanhu ndo vasinganzwisisi mutsauko wezuva remagamba nezuva remapato kana kuti rezvematongerwo enyika nemhaka yekuti paungano unogona kuona kuti vanhu vanonyanya kuungana ibato rakadai vamwe vebato rakadai vanenge vasingari kuungana saka handizivi kuti kuda mamiriro azvo kana kuti mafambisirwo azvo here anoita kuti vamwe vade kuuya vamwe vasingadi kana kuti kusakoshesa here kana kuti kusanzwisa kukosha kwezuva iroro handinganyatsoziva so kana ndakatarisa ndinoona kuti pane vanoziva nekunzwisisa zvinofanira kuitiwa nezuva iri vamwewo vanoritora sezuva rekuenda kumichato vamwe vachitonoita mapira ekugadzira mashavi avo vamwe vachiita zvavanoita saka isinei tongoona sekuti kusununguka vakasunungurwa kuti vatambe zvangoma zvavo vakasunungurwa nemagamba nemhaka yekuti kana bhaibheri inotaura kuti jesu paakafa kana satani haana kutozivawo kuti ari kusunungurwa satani aitoti ngaafe but at the end of it all satani akavewo munhu akasunungurwa nerufu rwajesu
aiwa maita basa vamatemadanda Chris
yes Mr. Matemadanda, when you see what's happening today, you know, the state of the economy and the political situation where there's some kind of polarization, where the war vets and other people who didn't go to war seem not to be, in unity. What do you make of all this?
You say polarization economically or in the social political sphere. What was the question?
Everywhere, Mr. Matemadanda, you see, if we look at the church, the churches are divided. You look at the, almost all fears of the Zimbabwean sector, you find some kind of divisions, even the students.
But it's written in the Bible that there shall come a time when fathers are going to be divorced from their sons and mothers are going to be divorced from their daughters. Ukaenda kubora. Unawana wajingote amatara aura ya bora. Ukaenda kuchurch, unawana wajingote amatara aura ya church. Ukwese kwangu wenenyaya yewa na waneavi yeku tonga. Wa kutunga mira. Kwese anokanganisa mudara. Bati chunu chineji chinzi ichocho mudara aru kanganisa. Mudara ndi anenga akawia nacho. Saka andizi kuti inyaya ere kuti vanhu vane vasunura but vasunura vakatarisa nedivi risiri iro. So really your question is why is it that people do not come together or convergence of ideas?
Yes,
I think it's a crisis that to me has been created by people who want to divide us for the sole purpose of them benefiting from our divisions. Remember, when the colonialists come, they profess a lot of rights to different types of people and pretend to be helping a certain section or group of people, when in actual fact, they are brewing trouble and problems. You take our case, this past election, the pre-election period was very quiet. The voting period was very quiet. But before the announcement of the election results, you heard people being organized by political leaders to cause and perpetuate violence. And how do they do that? They know that ZANU-PF is the ruling party. They know that everything that is in the state is being controlled by a ZANU-PF party. But they go and attack the headquarters of ZANU-PF and also attack the provincial headquarters of Harare. Harare is the seat of government. And what is this? They try to provoke ZANU-PF so that when ZANU-PF retaliates, then they score because their backers would say the elections were not free and fair. And people sacrifice. They even choose to be killed. They even choose to kill. They choose to destroy property for the sole reason of them being recognized as brave people who are being tormented, when in actual fact, they are the ones that create the violence.
Mm-hmm. So, Mr. Matemadanda,
this causes disharmony in our politics. As ZANU-PF, or in our part as ZANU-PF, we have tried to preach peace, our president, ourselves, our war veterans, our everybody.
Okay.
Was preaching against violence.
Mr. Matemadanda,
political parties.
Yes, can I hold you right there, Mr. Matemadanda?
Committed themselves to non-violence.
Okay.
And in fact, they declared that if they were not going to win, they had...
Mr. Matemadanda, yeah. Can you just give us a moment there? Thanks for your contribution. We just want to welcome another war vet and ex-Zipra who has joined us. And we'll be right back after she gives us her opinion. Her name is Queenie Maligwa. Siyakwamukela, Maligwa.
Niyabonga.
Ye mama ungasela ukuthi wena njengomuntu owalwa impi yenkululeko nxa ukhangele isimo selizwe lamhlanje uthini ngakho wena?
Ye siyadanisa lokho esikhangelane lakho. Salwa impi singamabandla amabili enti sithese sifikela phekhaya bekumele sithithe ngokufaneleyo thina ezipha veterans kaba ngamavictims kaqalisile kulawa kwaba le-unit accord le kwakuthiwa i-unit accord which I didn't even see and ayikho, it's not existing ngakathesi. Ingakhangela abanye bethu they are benefiting thina zipha veterans i-leadership yethu yonke is suffering. Akuna muntu wakhona orecognizayo. Sathesi as it is, we find ukuthi thina ezipha veterans siyahamba, we are beggars, we are living a pauper life, asila lutho, siyadibeka. Ungithengela kuma-parasitas bafakana bodwa ezikhumbeni ama-esizandla, ama-esizipha they are suffering. Isipho kuphila ngokunenga sisinenga ukuthi khonokho kuthiwa $250 naleyo compensation. Usucabanga ukuthi maybe nxa ngingathi go-Genesis this ngizagcina ngingasayitholi ngoba kuyabhegas. I-unit accord azange siyibone, siyadubeka. Ithonga kuba ngama-bhegas. Zipha veterans are suffering. They are paupers. Balasa zenibedubeka.
Oh okay, ah libambe khonapho mama sizaphenduka njalo kini ajonga. Mrs. Maligwa is saying there was a discrepancy between Zandla and Zipra. She says the Zipra war veterans, she says they are not being recognized. Most of them have become beggars. I don't know if we'll take this to Mr. Matemadanda.
Yes, Mr. Matemadanda, you are the Secretary General of the Zimbabwe Liberation War Veterans Association. Maybe you can respond to what Ms. Maligwa has just said.
Well, first I would want to greet the sister. I don't know if it is the Queen Maligwa that I worked with at the Army Pay Corps. And I think we worked together at one brigade, the pay office. If she's the one, I would want to say hi to her.
Yeah, Maligwa, nangu ya kubingele lu baba la.
Kandinguwe Queen.
Queen,
one brigade.
One brigade, Army Pay Office.
Well, I'm happy that I hear you alive. I'm so happy. I was trying to track you, not bonana labo obet in front in Kuwone when I was in Jawa. But anyway, this is not the time. I am the Secretary General of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association. The Zimbabwe National Liberation War Veterans Association is a composition of former Zipra and Zandla war veterans. My chairman is Comrade Christopher Mtsangwa, and the vice chairman is Comrade Hedman Moyo. I'm the Secretary General. My treasurer is a comrade from Zipra and so forth and so on. We are paid from the same role. The allowances that we are paid, if you want, our last minister for war veterans was the two last ministers, those that were reshuffled by Mugabe. You remember the Colonel Chingadwe, who came after Comrade Chris Mtsangwa, and then this Kane Matema. All those are former Zipra comrades. I worked with the Queen Maligwa. We worked under the Army Pay and Records. When we joined together with her, we had two pay scales. One scale was for African soldiers, and the other one was for European soldiers and the colored. That does not apply for war veterans. War veterans are paid the same. War veterans do not, in effect, like I said, the minister, the last two ministers of the war veterans are former Zipra comrades. We do not have anything that is special for former ZANLA combatants and anything that is special for former Zipra comrades. But I know there is what is known as the Zipra War Veterans Association under Comrade Dumiso Dabengwa. Well, a lot has been happening, but all the same, those comrades and us are paid from the same office, the same scales, and they, the advantages that they have, for example, school fees, payments, and so forth, they are all done from the same office. And the comrades that work in those offices are both former Zipra and ZANLA. Maybe because if they are in the Zipra War Veterans Association, they might not be having timely information about what is happening, and they think that maybe the ZANLA side is getting better than the Zipra side. That is not so, my sister Queen. It's not like that. If you want, you can get my numbers. We are to head my number because we want to get numbers. And if you don't mind, I can give you right away. You phone, I'll explain that to you. It's not like that, my sister. And we no longer see ourselves in the war veterans as Zipra and ZANLA. That was buried at the time of Zipra. And it was resuscitated when we formed the Zimbabwe National Liberation, the Zimbabwe National Army, which was an army that we formed. You and I joined that army. You know, even when we were at one brigade, we had former Rhodesian soldiers. We worked harmoniously with them.
Okay.
But, we knew that
Mr. Matima,
you and I and others were from the war, and the others were from... I remember one day when you were arguing na Luke BJ, you know, it's UJ, arguing about the war, and I supported you. So that is, there is nothing like ZANLA and Zipra today.
Okay.
But if one, people want to
thank you so much.
Divide themselves, or they want to get divided, they will think of a certain group as ZANLA and Zipra.
Vamatema danda todzo kwa kwamuri izvo zvakaiti kutora muteereri pane muteereri ari pa runhare atibate kwengo yakareba makadi vawese
ndinofara mukoma makadi
aiwa ndiri mupenyu tinotenda kuti makwanisa kuve muteereri wedu wekutanga kupinda pachirongwa tipei tizwe zvamuri kuda muda kutaura nerurimi rwipi
uchishoona uru ndida kutaura nababa vangu vamatema danda
taurai tinzwe vakateerera
Baba Matema Danda makadiko.
Ndipo makadi.
Halo baba, chemo chiripo ndechekuti kana maenda kunovhima. Handimunenge ma mukabata, handimunenge mavhimira mhuri yese. Saka hapana chakaitwa kutiwo mugwa vadiki kana vakuda kupindawo vapawo zvinopinda
vahwesa hanzi namamatema data taurisai ndofunga pane pambodzikira nhare yenyu
okay ndandiri kuti izvo kana maenda kunovhima zviya handimunenge maenda kunovhimira mhuri yese here hazvireve kuti baba ndo vachadya vega zvinoreva kuti vachadya nemhuri yavo
Ndizvozvo.
Ndizvova.
Mvundai mvudzo yenyu.
Saka apa azvina kumboipa hazvo kuti vana vari kutaura kuti vakuru vari kutadza. Kana panenge pachitadzwa, regai vana vataure kuti pari kutadzwa, vana vasarangwe. Kuudza mukuru kuti mukuru amakanganisa hakusi kushora, asi kuda kuedza kubatsirana kuti zvinhu zvifambe pamberi. Ngatirenderere mberi neZimbabwe yedu yakanaka chaizvo, tigadzirewo iyi kumbiro vakuru.
Ndinotenda. Regai
makaita basa chezvo, makanorwa mukarwira Zimbabwe yese ndokubvima kwacho. Saka tinofanira kungocheya kungocheyawo vamwe kungotozi kumbopindawo
mukashandisa metaforicalmozodzokorora.
Chimirai vapindure
imuri kufona kamwe chete, saka
ndopera
ndaneta ndazvinza zvamataura.
Enderera mberi vamatemadana.
Zimbabwe ZANLA and ZIPRA forces, ZAN and ZAPU, are the only forces this side of the hemisphere, after having conquered the enemy in the battlefield, agreed to go for an election in 1980. Patakanga tashika, muri kuzviziva kana mamutati mazvaro kana mutati makura, mukavhunza vanokudzai kuti vana hwange vanga varohwa. My comrades from that the ZIPRA side, vanga vapinda Mbulawayo, from the ZANLA side, vanga vapinda Harare, varova Matengi, kwese hapana town yanga isina makomrades. Makomrades akuita overrun. Ndo pakaitiwa chogamu yakaitiwa kuZambia, pazotanga nyaya dzatecha dzekugadzira manegotiations. Vatungamiriri vedu, misangano yedu yezapu nezano neZipra neZANLA, vakabvuma kuinda kuelection despite the fact that vanga vatohwina. Vakainda kuratidza kuti vakanga vachibvuma kuti vakarwira democracy. But democracy, kana democracy inoreva kuti tinofanira kutevedzera zvinangwa zvinoita zvinodiwa kana pari pamusoro pemaelections, kuti makore mashanu ega ega tinofanira kuti tiite maelections. Vanhu vobvumirwa kuvhota. Isu ZIPRA neZANLA takarwira one man one vote. One man one vote ndo yaita kuti Chamisa aite 2.1 million, ndo yaita kuti Vamunangagwa vaite 2.4 million. Ndo one man one vote. Vanhu ivova 2.7 million, vanhu vakangonoisa max. Saka vamwe vanozochema kuti sei tichingoramba tichitadza kukunda. Saka ava ngavarege. Isu tapakurirwa sadza, hazvinei kuti ndini ndabika. Ndimashandisa language yemametaphor. Ini ndabika sadza, topakurira mudhishi, torova misuva. Indoita misuva mukuru iwe oti nemhaka yekuti wokuita musuva mukuru chiguta. Ini ndoita musuva inoenderana nedumbu rangu. Iwe ita miduku, ndava dumbu rako iduku. Kana dumbu rako riri guru unoitaoka wohwina kazvapera ka. But kana wadyiwa ngatichibvumirana. So ndo kunovhima kwatakaita. But zivawo kuti kunovhima hakurevi kuti ndinoda muto. Ukaona ichitonovhima zvoreva kuti ndinoda nyama chai chaiyo. Saka tinotoishandira nyama yacho kuti tiiwane. Ndo saka tine 2.2 million, vamwe vane 2.0, asi karika 2 point kaduku. Ndo kureva kuti isu tanonga nhindi, vatiri kudyanawo ngavagutikane kuti tatambozama asi zvaramba.
Aiwa, ndofunga vazvinzwira hanzi chiri musaka saka chinozvinzwira. Ndofunga vaHwesa vazvinzwira muchipindura ipapo vamatemadanda. Rambai muri parunare. Chris
yevo. Mama Malikwa alikona
kona ba
ye si lingakhuluma ngesikhiwa?
Ye, ngiyakhuluma.
Oh, okay. Now can you tell us from Mr. Matemadanda's response, he says okay, you guys are supposedly working together, ZIPRA and ZANLA. Now from what you can see, especially the politics of the country, we see that ZIPRA, most of them are now under Dabengwa, and Dabengwa is in the opposition. So what do you make of the whole situation regarding ZIPRA unity and power?
Yeah, briefly, I can say there's no unity. The reason why the presidents chose to follow the Zengwa and leave the system, the government, the Zanu-PF system that way in that agreement, is because the thing was not fair. It was not implemented in a fair deal. ZIPRA veterans were found to be, you know, on the lesser side of enhancing a way like that.
Yeah, I think I forgot long as in the village.
Good side to Engam land. In fact, the agreement here was not properly followed. You can among ZIPRA veterans, Akubona. I can say, even now, if you, Matemandanda, if you channel the Skoke, former channel Skoke, the late, all channel Skoke died at the Vega Kulu, suffering like nothing. Now we've got one of our leaders, Eversilaye, ex-Zipra veteran leader, who sent it at Isa. The last time I saw him, he was really in pain, needed. He medical assistance, but as I consider, he was even senior than the leadership like that is. But he's suffering. Things are not fair. We are mature people, we are veterans, we are from the strike. We can see we've got eyes. Things have never been fair. It's always been there. Other than Walavana, but we still will have a day. They left that union. Here was Umatemadan. I was sitting in a office. The upper end, you would be being a promoter more than Umatemadan. But because I was in the valley and I belonged to the minority, and I was with you. That's why I even met the army warrant officer class 1. We are quite, I work with him.
Okay.
So, and as Zipra veterans, some of the Zipra veterans, I'm a name, I'm a Tolanga, imagine a day. I'm a veteran, but they were really in the bush, the silo, I'm a Tolanga, if the team I am, when the Kubula Eko Patalen, they were just left aside. What happened until now, nothing has happened. But Mina, if I tell you, what 2013 I was in Ngari, I found to the local veteran, pure images of our veterans. Even in our town, what you do, but Tina, I'm an ex-Zipper, don't you worry, it's the real situation. I'm not telling you to that, up to now.
Yeah.
So, the situation is the same now.
Thank you so much, Miss Malugwa. Please do stay on the line. We have another caller. Tina, I'm a big up on Hari Magadi.
Ripo, Magadi Baba.
I want to open you to not end the mambo, but I knew where I touched him was Rashtarwa, na my Malugwa. A tipe was Ramuinas.
Veterans, they are not democratic. They are one-sided, very good side, the ZANU-PF. Saka, no nangu ashindi, ziwo, avano disturb, famire democracy, no kuti, vano nyanyakupiwa respect ya kanyanyisa. Munika zese vana Zambia, vana South Africa, zina oma o veterans, but avaiti the way they are designated ma o veterans ebe umu Zimbabwe. Saka mba Zimbabwe avu nga haiti sekuzo kwa mbija, na pati avu waka player, waka unzaru na raro, musulungu kwa ye zino, tawaku kwa nina oye kudaku gazira economy, of which ivo ukoko hawa kwani, and the party of other player, you could go on to Waka compensate to other people, Mari Saka. For now, they must be silent. Nika Fabian Berry, those and the other. Thank you.
Sagamono, the Ruti Mupindu, whenever Tina Pachurunga.
Yenga vapindireyo vamate madanda.
Aiwa pakanaka vamate madanda ndofunga manzwa zvataurwa na vamabika.
Cannot waste my time responding to an uninformed person. And lupe zanguwa yangu dichara ni muna asinga zizu haruto.
Vamabika.
Mbika pindire mai maligwa. Uyo yunga inde kulevo yake vanu anu kuna utora na. Otherwise I waste, you know, nika, nika yaka
kerera. Mbika yaka kerera. Mbika yaka kerera. Mbika yaka kerera. Mbika yaka kerera. Mbika yaka kerera. Mbika yaka kerera. Mbika yaka kerera. So when Wakadaro, there are a problem in our country, we just have to leave them like that. Until God is time, we'll clear them all.
Aiwa atishuvire edu kuti vanhu vanga vachifa. Tinongoti chete ikodzero yemunhu wese kuti anga achinzwa nekupindura. Zvino kana vamatema danda vati havasi kuda havakupindura hatikwanisi kunge tichivamanikidza. Tinongoti adzirimi asi dzinonzwa. Pindura yenyu vamatema danda mamuchimuda kupindura zvataurwa namai Maligwa. Vamabika tinotenda zvikuru tine urombo yedu kuti hamuna kupindurwa.
Ndinoti mai Maligwa vasatore this discussion kuiisa between me and her. For the main reason yekuti I worked with her kusika iye zvino titaure kuti I promote wa sei indi chi promote wa sei dambi if you ask her akanga ari ainzi peso 2 wedu pa one brigade Keno Moyo was a former Zipra person saka anoreva here kuti system inoita kuti vanenge vari kuzipira vave blind yekuona vamwe vavo kana iri nyaya yekuti zvinosarudzwa kuti uyu ndokuzanla ndee kuzipira hapana zvinhu zvakaita she has my problems anogona kunge anawo but maybe she cannot articulate them kuti vaise nyaya yekuti taitarisirwa seminority vakazomira zvakati I don't think kuti maonero angu ne maonero evamo iye anotoziva kuti patatripa one brigade our paymaster was not either Zanla or Zipra but akanga ari next senior akanga ari wekuzipra anga ari munhukadzi ari wekuzipra inini ndiri pa number 3 saka there is no day randakamboti anganga ari kuzipra weku ari senior kwandiri sei ari dzakuve senior hatina kudaro saka zvaari kutaura izvizvi nezvakanga zvichiitika mu army yaari kutaura ndo ina komanda PV Swanda pari zvino hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo munhu ane maproblems ake aningazivi kuti ane maproblems ake but ndirikufunga kuti kana chiri chirongwa chakaita sechichichi tinoda kuarticulata manational problems kwete personal problems ari a bit petty hazvibetseri nyika izvozvo the frustration and so forth zvinoitika munhu anogona kuva ane tarisiro yake as an individual or as a group of people yoramba kuzadzisika but that's not the bigger picture ndeyekuti Zimbabwe toita sei yo question was sezvo tabva muzororo remagamba but tikazoisa yekuti pay scale indaipeiwa mari shoma and handina kupromotiwa ndoona sekuti izvozvo hazvibetseri nyika nekwatinoda kuenda mberi but handisi kureva kuti munhu kana ane maproblems ake asa ataure but I don't want to make it a debate between someone who says I'm a former Zipra and a former Zanla. That's not how we are structured. Like I've told you, I am a Secretary General in the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, which is composed of both Zipra forces and Zanla forces. And in our working, atina patakambo patinoshanda tichiti isusu uyu ndokuzipira ndokuzanga iye zvino mu office mandiri kushanda I've got my directors too vari from the Zipra side like I've said to you my vice chairman is a former zipa person. By past chairman before Mchangwa, Ndijavlani Swanda is from Zipra. So and this is Zipra kuti is a good kanzi is Zipra three disadvantages the Zip. Chairman wedu wo veterans akaita mbiri kudarika ma chairman mazhinji ndi Hunji. Hunji was from Zipra and tese takamu respecta. Tese tikaneseka nekuti Hunji atisiya atibetsera pane zvakawanda. Kukavya Javlani tikamufarira tikamusupporta tikafamba. Nhasi pana Mchangwa tiri kumufarira tiri kumusupporta. Saka handisi kuona panopinda nyaya yekuti Zipra and Zanla. Maybe zvingangoende nekuti level yedu ye argument ini ndinoziva kudzokera shure zvakadi. Comrade Queen vanoziva kudzokera shure zvakadi. Nyaya yekuti Zipra Zanla yakapera kuma 1976 pakapomewa Zipa. Saka izvi zvimwe zvese zvokuti Zanu nezapu dzazobatana kuita Zanu PF zvakatoita vachikopa zvakanga zvaitwa nemauto. Ini naiye Queen tabva kuhondo takanga tikapinda muZimbabwe National Army tese tiri army imwe chete kureva kubatana kwemauto akanga abva kuZipra nekuZanla pamwe neakanga ari muRhodesia. Saka takatopfuura stage yekutarisana semunhu anonzi ndiwe kuzapu ndiwe kuZanu. Akuchina vankomo vachitungamirira zapu nezanu vakabatana ikaita Zanu PF. Vadharengwa vakazodisaidha kubuda vakabuda neva vakabuda navo. Saka haisiyo nyaya yatingaise kunyaya dzekuti saka nyika yamira sei zvazoita sei. Hazvirambidzwi vazhinji vakabuda muZanu PF vakanofunwa mapati avo vana Simba Makoni vana Mai Mujuru vese vakawanda vakaenda vakanofumba mapati avo. Asi hazviiti kuti vabuda iye zvino voti hasi taibatiwa rafu taitiwa mari shoma takazoitwa zvakati. Izvozvo zvinenge kana iyo nyika kana yakateerera inenge ichingoona vanhu vari kukara vachinokora mugapu rimwe chete. Ngatitaure zvinoraramisa mhuri yeZimbabwe zvinoita kuti nyika yeZimbabwe iendere mberi. Zvinoita kuti Zanla side vabudirire kana kuti vekuZipra side vabudirire.
Maita basa
debate iri national iyoyo.
Maita basa vamatema danda ramba yanyu muri parunare. Chris ungangwe mune zvekutaura tozoisa mubvunzo.
Yebo, mina ngilawa manenga. Uyasizwa isishona Malikwa. Mama Malikwa.
Ngiyasizwa, ngiyasikhuluma.
Ah, liyamuzwa ukuthi uthini ubaba la?
Ngimlalele.
Kukhona elingakufaka.
Yeah, hayi ucatha ngomune uMathemadanda. Ecatha ngomune iqinise likhangele. Ngakukuthi iZipra lezani lakho mbizaphi lezani zazizambeni. Wayisangena ekhaya sihlikeni. Wayisavota sihlikeni. Ngoba nxa ngabe besibambeni, sayiseni besiyangena ePatriotic Front. But ukungabambani kwethu, ukungahlangani kwethu, yikho kwasenzayo ukuthi singene kuyizani lezapho. And additional to that, yikho thina sabuya saba ngama-victims eGugu Round. Yikuthi sasivele singabambananga. And yikho kwazobunja i-unity accord yanenzwa ngo-87 yaletha ukuthi vele sasingabambananga. So engacatshi ngomunye kumele si-addresse ama-issues as war veterans. Thina we want to war to fight for people in Zimbabwe, not for personal gain. Ukuziwa uMathemadanda ngumuntu obuzileyo wathi wena nxa usiyazingela ubuya uzidindile. Nxa udindile udindela wena labantu abakho kumbe udindela wena self wena wena wedwa. Yena wavuma ukuthi yena yabesindele yena. In this case mina laye kuthi ukuthi sahambe empini sisiyazingela thina as individuals esingadlini isizwe seZimbabwe. Thina we were fighting for isizwe seZimbabwe. Lokufundisa kwethu thina safundisa ukuthi silwela abantu isebenzela abantu beZimbabwe not individual. So khathese zithi zinxa ngikhuluma mina mina ngingabe ngithola lezo mali njengoba yeziyakhuluma ngiyakhonda imali yo-veterans. But angikhulumi ngami, ngikhulumela amanye ama-veterans angabhenefitanga. Futhi le lizwe lalo asingaze ke sithi libuswa ngama-veterans kuphela. Abantu bethu kumele bafunde bathi understand thina labo bafunde ukwenzela ukuthi nxa sesingekho thina sonke kuhlale kubantu abakwanisa ukubusa. Ungakhangela khathesi thina yithe esithi kumele sibuse sodwa. Umuntu ongazanke aye empini kalalungene lokuthi abusilizwe. No, ayisikho Victor. Nina, as an individual, I'm okay, I got a problem. Ngiyaphila, I can make my living. But in Kulima ngabantu esibasebenze leyo, labantu abethu living kuma-streets bengasebenzi. Sithini ngakho as a nation. Senzani thina.
Thank you so much.
Kumele sithi thina sithi njengoba sesilwile thina, let's cut the pattern. Sinike abantu abethu laba bafunde babuse ilizwe. Sibone ukhulumile omunye futhi umlaleli wathi mina ngilile ilizwe lalethu inkululeko. Wathi kathesi ilizwe lethu selinethekhnoloji. I say technology AK-47 the catfish. It is technology a computer. Let's give the young ones. It can't be about 7 years. We want to live with the young men. We want to share a linge. Linge no more. We want to do our 10 years. We want to have a Christmas with the government. We want to engage. We want to have a
family. Maitabasa, my maligua. Maitabasa, thank you so much. Ramba nyimuri parunare. Regai tiedze kusunda na urayano yedu kana urukuru yedu kuendisa kune zvimwe zvatakatarisa nazvo. Tunoona matema danda kuti madzimai vakarwa hondo, vakashaika, vakapiwa remekedzo remagamba. Tanzwa pavambotaurawo pane chirongwa chino vamwe vari kunyunyuta kuti havasi kuwana rubatsiro rwavanenge vachitarisira. Imiwo sesangano muri kuzviziva here izvo kuti some widows and children of fallen heroes, they are suffering and they are claiming that they are not getting what they expected from the government or what they were promised.
Yeah, it's very true. Avasikuwana zvinofanira kuwanikwa. Sekusawana kurikungoita vanhu vese muZimbabwe. In my view, zvikonzerwa nekuti upfumi hwedu hauna kumira zvakanaka. Mawo veterans andiri kutaura nezvavo andakamirira inini. Pane nguva yatirebei maschool fees asingabhadharwi, hazvina kuvanzika zvazvingotaurwa mumapepa. Nyaya dziri kutaurwa naComrade Maligwa dzekuti ino vanhu havasikura tu and so forth. Inyaya dzatakataura even patakasangana na president kuti tine dambudziko rekuti mari dzakadaro hadzisi kubhadharwa, hazvisi kuitiwa kudivi rimwe kana kuti kumawo veterans kumawidows zvisingaitiki. Idambudziko ratinotori naro kubva kuma war veterans, kuma war collaborators, kuma ex detainees nemawidows nemawidowers zvese. Idambudziko ririko rekuti zvikwanisiro hazvipo. Pamutemo for example, panonge pane mari yekuti kana nhasi a freedom fighter akauya achitanda kuenda kuchikoro anoindiswa, asine mhaka yekuti mari yacho yakaita shoma. Zvinongove mumapepa kuti vanhu vanogona kuendeswa kuchikoro. Isu takazoona kuti hazvibetseri kuti mari shoma iyoyo isiri kutokwana vana vedu toitora isoenda kuchikoro. Zvazviri nani kuti mari iyoyo tiindise vana kuchikoro. Dzimwe nguva kuchikoro kwacho mari inotozoshota, kamari kashoma kanee karipo konzi ngakainde kunopetsera macomrades vanorarama nemaconditions anoda mishonga zvokuti akashaya mishonga pamwedzi pega pega, vamwe madialysis and so forth, anotobva afa. Saka izvozvo zvinoita kuti kamari kashoma karipo vanoshanda mumaofisi vasacrifice zvimwe vachiita kuti timbopreserva at least life yemunhu and so forth. So ichokwadi yekuti pane kuchema kumawidows, pane kuchema kumawar collaborators, kuma ex detainees, kuma war veterans, pane kuchema kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Hurumende yakavimbisa kuti pakugadzirisika kunenge kuchiita upfumi hwenyika inenge ichitarisa, asi isu hatisi kuzonyarara kuti titaure kuti weduwe tine vanhu vakararama upenyu hwakarema, naizvozvo utano hwavo hausina kumira zvakanaka, vanoda kubetserwa. Vamwe vane china dzinoburitswa mudumbu nemapaipi nezvimwe zvakadero, kana akaregwa haatoraramiki naye.
zvinoda kuti zvigadziriswe zvivozi zvepamusoro. Makomrades ari kuita zvirwere zvinonetsa zvinogona kuda kuti vaende kuna ana India and so forth and so on. Mari idzodzo dzinofanira kunge dziripo kuti kana zvaitika vaende kunobetserwa. Pane mutauri wandati hansi kuda kutaura naye ataura achiti makomrades vakatobhadharwa zvakapera. Handizivi kuti vanhu vane pfungwa dzakaita saidzodzo vano how much value do they put on human life. Vanoti munhu anogona kutengwa mari kana tachida kuti toda kutenga munhu kuti asafe kana kuti munhu akafa toti isusu tinoda kumubhadhara. Angatipere figa inobhadharwa munhu ndo patinogona kuti uyu akatotengwa zvikapera nemhaka yekuti mari inotenga munhu yakatobhadharwa. Ari kutaura nezve 5,000 US dollars yakapiwa ma war veterans yaari kutambira iye inopfuura even nevanhu vari kubata zvavari kubata vanoibata mari iyoyo but nemhaka yekuti yapiwa war veteran inotoitwa semari inogona kutenga munhu. It's so disheartening and zvinorwadza so kuti munhu ari kuenjoya ari kurarama upenyu hwakanaka sehwaari kurarama iye anotaura kuti avo vanga vachisiyana nazvo vakatobhadharwa vakaita sei. Ari kukanganwa kuti nyika ino ine vanhu vangani vakaremarira nyika ino vakapararira nyika ino vakaruza maopportunities nekuda kwekuti nyika ino isununguke iye anongozvitora for granted. Tinoziva kuti vanhu vakadero varipo.
Thank you so much.
Handizivi kuti kumhuri yevanhu vakaita saivavo kune kusinavo umwe chete here akaenda kuhondo kuti vanzwise kana kuti wavo ndiye wavanovenga vovengawo nesu. Isu vekwedu kwatakabva vanotida iye kana asingadiwe kwake ngaavenge wekake. But Zimbabwe vanhu vazhinji vemuno muZimbabwe vanotenda ndosaka itaura kuti respect yemawar veterans yakawandisa. Vanhu vanowanza respect kumawar veterans nemhaka yekuti vanoziva kuti mawar veterans ndiyo foundation yestate of Zimbabwe. Dai pasina mawar veterans pasina Zimbabwe. Uyu ari kufunga kuti nyika yakatengwa seziya zvaiudzwa vana kuti mai vaenda kunotenga mwana kuhospital ari muhope dzandingazivi kuti dzinopera kana zvaita sei.
Thank you.
Munyika medu tine vanhu vakaita sai.
Rambai nyimuri parunhare vamatema danda tofa tine umwe muteereri tina vamulambo kana vachiri parunhare. Vamulambo makadi?
Yebo makadi zvenyu
mitsinzonga. Tiri vapenyu makasimbo nhasi moda kutaura nerimi rwipi?
Ndikuda kuti ndimbopindura bhijana vamatema danda.
Taura henyu.
Vamatema danda varitaura nyaya yakanakisa zvikuru asi tikanga tava kunyatsotarisa panyaya yehondo munhu wese anogara muZimbabwe zvese zvizvarwa muZimbabwe vanhu vazhinji vakaenda kuhondo chezvinongoita ndechekuti kuti vamwe vacho hatingakwanisi kuzonyatsoziva kuti uyu akadai here but vanhu vazhinji vakaenda kuhondo asi hondo iyi mani zvinezvi kutambura kwatava kuita zvinoti kutambura tiri kuana South Africa vachatombozinyatsoziva kuti hondo iyi chaizvo chaizvo yakanga yakamirira zvipi chaizvo chaizvo zvinoti tikungotambura vanhu vacho vari kungoti Trump vanoramba tiripo isu takarwa hondo ko vanhu vakapera kurwa hondo ivavo vakazvikangosvika pakuti vanongoramba vari ivo vanofanira kuti varambe vachitonge nyika. Saka isu tisina kurwa hondo tichiramba chingotambura hedu because option chaicho yevanhu vakarwa hondo hatichanyatsoiona plus vava vanhu vakuru vanofanira kuti vachizorora vambopindawo vakomana vechidiki because vakomana vechidiki vadaikanga tiripo patime yacho yavanga vachienda kuhondo pamwe tikadai takatoenda but takazovharwa hondo yapera. Saka zvinhu chaakutambura nekuti hatina kuenda kuhondo.
Asi ndisanda pahangu mukana wekuti vamatema danda vapindure vambobata havo nyaya iyo ndofunga panga mamusati mapinda pachirongwa vachitaura vakapa mufananidzo yekumakereke kumisangano nekupi kuti vechidiki vanenge vachingopa mhosva kune vechikuru kuti ndo vari kutadza kutungamira. Regai tinzwe vamatema danda kuti vanokwanisawo kupindura zvakare here. Vamatema danda mubvunzo uyu.
Kana kutaura kwake achiti kwanzi vanhu vese vakaenda kuhondo panyika yese yakazara mawar veterans saka mawar veterans anovengerei mawar veterans. Handi ari kuti vanhu vese vakarwa hondo saka nyika yakakomborerwa ka yakazara mawar veterans kumawar veterans anozvivengerei. Kutaura ndiruda kutaridza kuti kutaura kwemunhu anenge ane pfungwa dzaagara akaronga saka ipapa atopindira zvake papurogiramu akanzwa kutaura matema danda akati rit ndawana pekumbochukumisa mawar veterans ndine urombo nyaya yaanotaura kuti dei vamboregerawo vaduku vambotonga kuti isu tinofanira kudipauya election toda isu sezani PF semawo veterans ati kondesti imbo kondesta na iwo imi vana mafikizolo inda uno kambena mfana inda uno kambena inda uziza pati yako kambena ndo saka takabva pa election takata tokupa mukana wekuti mutonge zvino makakoniwa takutombotonga futi ende tiri kugadzirira kuzotonga futi 2023 iwe inda unogadzira kupati kwako ukauya uchiti kwanzi vanyanya kutonga vanongovendiwe iwo iwe unofunga kuti takaenda kunovhoti kunorwira kuti tizoti iwe utonge unototitorera paballot kana watitorera paballot ingazvamakavhota izvozvo takazvibvumawo ma MP 63 makavhotera akambaaramba ndiani wamakavhotera 2.1 million hatina kuzviramba saka ndokutovhota kwacho ndokutotora nyika so hautori nyika pafoni kana pawhatsapp kana kunotora hameno kumwe kukwairi uda kutorwawo inotorwa nekutaura nevanhu moita maprograms anodiwa nevanhu moita zviratidzo zvinoratidza kuti vanhu vati vanokudai kana musina kugona izvozvo isizvo hatingaendi kunorwira nyika kuti tozongoti hangatichidisbandaize anupf nemhaka yekuti pane vafana vari kuti
vamatemadandaitawo
nekuda kutonga
regai vamulambo hanzina vamulambo vada kupindura vamulambo ngoti idimu 30 seconds nokuti nguva yadyana tipe vamwe mukana
Oraiti are gainditi kuna vamatemadanda kutaura kwemunhu kutaura kwemunhu mukuru acherera isu vakomana tisiti tine option yezvinhu zvakawanda ende hondo yakarwiwa yakarwirwa munhu wese kuti iite demokrasi zvinoti demokrasi iripo ndeye kuti umwe naumwe munhu atamba bhora ahwina aufaniri kuti munhu akamisa 1-0 otikwazi 1-0 aiitipi ungatonga sezvo unofanira kuti umise 5 watomiswa ne 1-0 vakomana vadiki
Thank you. Maita wa mulambo. Vamatemadanda 30 seconds. Vamatemadanda 30 seconds.
Ameambo. Ameambo. Hondo yakarwirwa kuita democracy. Democracy. Chinhu chinodiwa nedemocracy chatakarwira inonzi universal adult suffrage. Kureva kuti iyo yatakati one man, one vote. Ndiyo yatiri kushanda nayo ndiyo demokrasi yamuri kutaura kana muchifunga kuti demokrasi inoreva resignation of ZANU PF from politics endai munotsvaka dictionary renyu futi demokrasi ndiyo saka ndataura pekutanga kuti ZANU nezapu zipra nezanla ndiyo dzakabvuma kuita election 1980 dzahwina mubattlefield nemhaka yekuti dzaida kuratidza kuti dzauya nedemokrasi
Yes,
vakaona muno muAfrica.
Vamatemadanda.
Nyika yaita ma political parties andarika 100.
Vamatemadanda regaiti. Tipe mukana kuna vamaligwa vangoti gano kuti honai kwa sara 30 seconds.
Kwakutora mukana tichimbotamba wa muground.
Kwata vamaligwa mai maligwa taura itinzwe. Vamulambo tinotenda mai maligwa 30 seconds dzasara tipe ipfungwa dzenyu tinzwe. Amai maligwa Yeah, kuluma.
Yeah, ikuthi sishona ebesikhulunywa ngumlambo ngani sibhizi kakhulu besingehluli ukusizwa kahle. Kodwa into ekhulunywa ngumatemadanda hayi. Mina, when we speak of all veterans, I respect all veterans okumangalisayo. Ngiyayihlonipha into abayenzileyo ukukhulula ilizwe. But when it comes ukuthi thina as war veterans sithi akusele omunye umuntu obusayo hayi angivumelani lakho
isikhathi mama isikhathi sesidliwe ngumangoya hayi sizali thinta njalo sixoxe njalo isikhathi sesiphelile siyabonga kakhulu
hayi ngiyabonga
That was a war veteran, former Zipra, that's Queenie Maliga. We also heard from Mr. Victor Matemadanda, who is a leader of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association. And that's it for tonight. My name is Chris Gande. Let's meet again soon.
Neni jonga kande miri nishitenda wa tereri wa kwanisa kupinda mchirongwa. Chosangana zakari mchirongwa, studio 7, no tevera.